vachitaura mushure memusangano wedare makuru kota vachiri vati hazvibatsiri kuti vanhu vanongotaura vasingauye neumbowo.
And I would like to request any of our citizens who might have information on where this practice is taking place, that is of slaughtering infected animals or sick animals, to communicate that to the authorities. And in doing so, they have to be very specific in terms of time and the place. Not saying it's happening in Mondoro, is it just in the Mbaira area, Chirundaz area, Mashaya Mumbe area, where exactly? Mondoro is too large an area.
Vatibazi ravo rine vashandi vatatu muwadhi yega yega munyika, uye hapana umbo unotsigira zviri kutaurwa pamadande mutande. Asi vatibazi ravo nebazi rezveutano vakuongorora zvitoro zvese zvinotengesa nyama kuti vaone kuti mutemo uri kutevedzwa here. Vatibazi ravo reveterinary services ndiro rinoongorora mombe dzisati dzaurayiwa kuenda kumabhucha. Vatione kuda kwezvirwere zviriko, bazi ravo ramisa kufamba kwemombe kubva kunzvimbo dzine zvirwere. Vashiri vabvuma kuti kune zvirwere zviri kuuraya mombe zvakaita seanthrax nefoot and mouth, asi vakati vari kutora matanho kurapa mombe dzine zvirwere izvi.
Chechitatu ndoyandati inonzi tenderiosis kana kuti January disease. Chirwere chinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti zvishambwe zviripo zviya zvakaita zvebrown tunenge tukwati tushambwe twacho, ndo tinotakura chirwere chetenderiosis. Chirwere chinonyanyowanikwa mumwedzi ya Disemba kusvika mwedzi waMachi. Pakunenge kuchinaya mvura ndo pazvinowanda zvikwekwe izvozvo. Kuzvidzivirira, vanochengeta zvipfuyo kunyanya mombe vanofanira kunge vachidzibvisa kamwe chete pasvondo ega ega, vasingasvetuke imwe svondo.
Vashiri vati hurumende ine urongwa hwekurapa kana kudzivirira mombe zviuru mazana matanhatu munyika yese, uye kusvika pari zvino varapa mombe dzinodarika zviuru zana nemakumi mashanu. Vakurudzirawo varimi neveruzhinji kuti vadzibise mombe dzavo kamwe pasvondo kuti vadzivirire zvirwere izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.